A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 20th, 2019. Welcome to the Women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahoye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome, if you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at World Refugee Day, which is commemorated worldwide today.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. We might have to call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanga nwe.
Ole sine lomo mama linga kosha. Yiko lapo servisizi shuza indaba zabo mama. Don't forget also that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome again. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we're talking about World Refugee Day. And the United Nations Refugee Agency office in Zimbabwe today commended the country for keeping its doors open to refugees despite a lack of adequate funds to cater for them. Many countries commemorated World Refugee Day today, with Zimbabwe expected to carry out its own official commemorations next month on the 7th.
And speaking to Studio 7 in Harare today, the head of Refugee Affairs of the United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, in Zimbabwe, says the day is being celebrated under the theme, Taking a Step with Refugees.
According to the UNHCR, there are 13,367 refugees from outside Zimbabwe who are in the country, with nearly 20,000 being classified as persons of concern. Most of them are asylum seekers and refugees in Zimbabwe. They come from the Republic of Congo, DRC, Mozambique, Rwanda, Burundi, and other neighboring countries. Tongagara Camp in Chipinge houses most of the refugees. Zimbabwe has granted refugee status to 62% of people of concern, according to the UNHCR.
And Marv, $8 million is needed annually to cater for refugees, says UNHCR, and commended Zimbabwe for extending its hands to those seeking refugee in the country.
And we were lucky, actually, one of our stringers spoke or was at an event today where the head of Refugees Affairs, Mwongeli Makau, actually gave a press statement on World Refugee Day, speaking about what this meant and the theme and everything else. So we will be giving you a video footage of what she said at that event. But Chichaona Mabonga, who also works with the UNHCR, says this organization will continue its partnership with the Zimbabwean government in ensuring that refugees continue to be adequately looked after.
And the International Organization for Migration says over 4 million Zimbabweans have left the country for various reasons, with some of them seeking refugee status in other countries.
We'll come back again, PJ, with the video from the UNHCR a little bit later on. But I understand we have it. So let's take a listen to Mwongeli Makau of the United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, in Zimbabwe, what she had to say about today.
Implementing partners, then we come to support the government. So the World Refugee Day theme for 2019 is taking a step with refugees, which means standing in solidarity with refugees. Whatever we can, the little that we can, all of us together, we can be able to improve the lives of refugees. So for the refugees in Zimbabwe, we have got some challenges, especially when it comes to funding. We do not have a lot of money to be able to support them, but together with the government, we are doing various activities to support the refugees. The government ensures that the refugees have got access to education, both primary as well as secondary. Some of the refugees are also able to benefit from higher education in terms of public universities. They are able to access higher education. We are also supported by the government of Germany through a scholarship called DAFI. So the refugees are able to get some scholarships. We celebrate this World Refugee Day. We continue to pledge our commitment to continue supporting the refugees. I would also like to take this opportunity to thank the government of Zimbabwe for its generosity over the world over the last 20 years or so for supporting refugees. So we are truly grateful. I would like to say a big thank you, Asante Sana. Thank you.
Very interesting there. When we think about refugees, PJ, we're always thinking about those outside Zimbabwean refugees outside of Zimbabwe, but she's literally saying Zimbabwe itself has been looking after refugees for over 20 years. And she, you know, it's really taken me aback a little bit because I used to work for World Vision, and I did visit Tongogara camp way back then. Literally, the most of the refugees that were there were from Mozambique, running away from the Mozambique, the RENAMO. But now we're hearing that there are also refugees that are coming in from Rwanda, Burundi, and DRC Congo.
As far as DRC. At that time, I think there were also refugees from Angola.
Yes. Over to you. So if you're in the program and wherever you are, if you've literally, you know, experienced being a refugee, it doesn't matter where you are. You can be in Zimbabwe. You can be outside of Zimbabwe. Wherever you are, please come and share what you've encountered being a refugee wherever you are. PJ.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lamhlanje asihluzeni bomama. Lamhlanje lapho esiphatha khona udaba lweziphepheli njengoba lamhlanje kulilanga elabekwa eceleni yinhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ukuthi kunanzwe ukuqakathekiswa kokuphathwa lamalungelo eziphepheli lapho ababe bephephele khona emazweni ababe bephephele khona ngoba babe bebalekile emizini yabo emazweni abo besiyaphephela kwelinye ilizwe bebalekela kungaba yizimpi kungaba yikuhlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo yikho ke bona babe bekhuthaza ukuthi libaphathe kuhle abaphephele emazweni enu lingabaphathi njengoba ngabantu abangela stones libaphathe ngehlonipho ilanga ele World Refugee Day elinanzwa minyaka yonke mhla ka 20 inhlangula okulilanga lalamhlanje indingimba yalonyaka ithi ningenje
think taking the step to
taking the step with refugees yiyo indingimba ehanjwa ngayo lonyaka ikho ke siyalinxusa ukuthi libuye kuhlelo lwethu labo abaphephele kwamanye amazwe abaseZimbabwe kube lalabo abaseZimbabwe abayemukela iziphepheli ngoba iziphepheli aziko enkambeni yeTongogara kuphela lapho ke okwakusamukelwa abantu okwaqala kwamukelwa abantu ababebalekela impi yaseMozambique eRenamo kodwa ke ngeminyaka elandelayo ngemva kwempi yeRenamo yabo Matsanga kwaba lezinye iziphephele ezavela kubo DRC khatshana khonale sokuqhamuke impi yomdeni khona ngale laseRwanda kanye labo Burundi labo Angola lezinye iziphephele ezazivela and kungakathathwa umbuso wase South Africa ingakakhululeki umbuso okhululekileyo abase South Africa labo abemkhonto wesizwe sasihlala labo emizini yethu angase Harare kobulawayo la kwamanye amadolobho abathi ngokukhululeka kwe South Africa baya kwele South Africa okuyinto amanye amaZimbabweans ahlala ekhala ngakho ukuthi khathesi sokube lobubi kwele Zimbabwe abe Zimbabwe sebebalekela kwele South Africa sebefikwa bechayo khona ngale kukanti ke abe South Africa sebekhohliwe ukuthi lapho besilwa impi yabo yenkululeko abe umkhonto wesizwe abaningi bangkhona babehlala eZimbabwe Yiko ke singakaqhubekeli phambili wathi sibe silenhlelo eziqalise indaba eziphathelane leziphepheli ebezisethulela emsakazweni owestudio 7 kusukisela ngolwesibili kuze kube kusasa siyabe lokhu esilazo. Yikho ke kwabanye abakhulunywe labo zintathele izindaba zethu ezestudio 7 uthani silethulele isizwe ukuthi bona bathini.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisifinyelelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga. Khona manje ngizihlalele ngilabantu abamathathu.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukeleka kuhle ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa sengile muli yami khona bangathatha unkosikazi ngwase-Uganda sesilabantwana bangu-4
ngafika kwele Bhilithane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamilele i-apili yami ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga ngagcina sengifundela ukuba ngunesi sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli
ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngamayouthi ezanu ngabalekela kwele South Africa komakhelwane ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngaya kwele UK bangifika e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right ngangeke ngize ngisebenze ngangakeke ngikwazithi impilo yami yakuphi bengizoba nje yinto or bebezothiwa kwendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli so babona ngathi nampa sebesiza sengingcono kakhulu ngiyasebenza kuleli
kuleli viki sinanza i-refugee week ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Nini beloke bethumela abantu bakithi ekhaya, kabafuni ukunika abantu bakithi amaphepha. Nango-ke sebeyafaka uBoris Johnson laye ongathandiyo ama-foreigners. Kabafuni ama-foreigners. UBoris Johnson uyafana nje loTrump. Thina maZimbabweans vele sesilahlekelwe kakhulu futhi iBrexit yabo le kathesi ke sebeyifosela ukuthi kusebenzeke. Thina-ke abantu bokuza mhlawumbe sebeyasiphindisela emakhaya ethu.
Those were the testimonies of some Zimbabweans who are now refugees who sought asylum or refugee status in the UK. Mm-hmm. Some of them haven't gotten the papers yet, as one was testifying, but some of them have actually settled and they now got citizenship in the UK. Mm-hmm. So they're saying it was for the better of their lives.
Thank you very much. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Women's Roundtable. Nasi tiri kutarisa isu zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Nasi sangano re UNHCR riri kutaura iro kuti pane zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinobva kunyika dzakadai se DRC, Congo, Rwanda,
Burundi neMozambique zviri munyika pari zvino uye zvezvizvarwa izvi zviri kumakamba akasiyana siyana asi kamba huru iri munyika itongogara camp iri kuchipinge uko vanoti kune zvikoro nezvimwewo zvavakavaka uye zvevaramba vari kuchengeta vapoteri ava kwemakore anokwanisa iwo 20 kubvira nguva PJ ndandiri kutaura na PJ pana pakuti kana tichitaura nyaya yemarefugees tinowanzofunga vari kunze kwenyika asi pari zvino tiri kunzwa kuti imomo munyika pane vamwewo vari kuuya vachitsvagawo upoteri muZimbabwe asi sangano reIOM reInternational Migration Organization riri kuti iro zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 4 million zvakabuda munyika zvichienda zvichifararira kunyika dzakasiyana siyana vamwe vavo vakaenda kunotsvaga upoteri saka ndozvimwe zvatiri kutaura ipo pano uyezve sangano iri reUNHCR riri kuti mari inodarika iyo 8 million iri kudiwa kuti iwanikwe ichichengetedza vatingati vapoteri vari munyika asi vari kuti ivo vari kutenda zvikuru hurumende yeZimbabwe nebasa ravari kuita mukuchengeta vatingati vapoteri vanobva kune dzimwe nyika takatarisa maomero akaita zvino munyika vachiti ivo kunyange zvinhu zvakaoma Zimbabwe yakatambanudza maoko ichitorawo vamwe vapoteri vanobva kune dzimwe nyika uyezve munhaurwa dzavanga vari kuita nhasi sangano iri ranga riri kutaura iro kuti vazhinji vari kutarisanawo nematambudziko akasiyana siyana asi dambudziko huru imari yekuti vawanikwe vachiwanikiswa zvikwanisiro munzvimbo dzavanogara regai timbonzwa kubva kuna tichaona mabonga anoshanda iye nesangano irori reUNHCR vachitaura ivo nhasi nestudio 7 pamusoro pezu vairi re-Refugee Day ranasi.
Zimbabwe, nyewani ve Zimbabwe, wakari umu Zimbabwe. Nekuti wa kubira 1981, wa itambira wa poteri. Wakabwa ku Mozambique, izo zino makoranu, tinawana kubwa ku DRC, unana Rwanda, nekunana Burundi. Nekuwa wakabwa ku Mozambique izwe. Saka tinotenda urumende ya Zimbabwe, tinotenda wakari ve Zimbabwe, wanwe Zimbabwe. Kuru se, wale mchipingi, wanukuna waiko kune tongo gara refugee camp. Mutongo gara refugee camp, mune wanu vatingari vari vanokwana ivo kuita 13,000 vari kugaramo vachengetedzwa nehurumende yeZimbabwe neUNHCR United Nations High Commissioner for Refugees ichibatanawo nemamasangano akaita seWFP TEDS Home TDH nerimwe sangano rinonzi Go Zimbabwe zvikuru sei munyika yeZimbabwe takatarisa vanhu vari kuchengetedzwa kana kucherechedzwa nesangano reUnited Nations Refugee Agency UNHCR mune vanhu 20,666 varimo nyika yese asi kushanda ukatishande toga tinoshanda tichibatsana nehurumende nekuchidza nehurumende yeZimbabwe mukuchengetedza vanhu pamatambudziko avanosangana nawo chikuru chatinosangana nacho inyaya yemari mari yekuti vanhu vange vachiwana zvokubatsirikana nazvo zvikuru sei zvakaita sekuenda kupinda zvikoro kune zvikoro zviriko kuchipinge kutongoka refugee camp primary kune maprimary school kune masecondary school vapoteri pavanouya vanokwanisa kupinda zvikoro vana vanopinda zvikoro vanenge vazvarwa muna vanopinda zvikoro vanopiwawo mabirth certificate vanopiwa kuvapoteri vanopiwawo zvitupa zvinopiwa kuvapoteri sezvinoitwa vanhu vemuZimbabwe vanopiwawo tinoti matemporary permits nezuva ranhasi tiri kukurudzira kuti umwe neumwe akwanise kuita awane chaanoita kubatsira vapoteri kana achinge asangana nevapoteri anga achikwanisa kuvabatsirawo kana achinge aonana nevapoteri musavashore musavashunguza kana kuvavhiringidza vakangofanana nesu kuti kunonzi nyika isina vaenzi kana kuti imba isina vaenzi inenge isina kumira zvakanaka asi avo vanenge vai vaenzi vedu vaine nzira dzakasiyana dzakasiyana nokuda kwechi kwezvikozhesi kana zvimhingamupenyu inenge yaita seyavanenge vasangana nayo kuti vachizenge vachiva muZimbabwe saka vagamuchirei ivo vakangofananawo nesuwo mukaona pavanenge vachishandira ivaivo navo chityiza nevo zvakanaka navo muchivatsigirawo nekuti nerimwe zuva vamangwana hazvizivikanwa unogona kuwana munhu iye ava kubatsira kune zvakanaka
apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna vatichaona mabonga vesangano reUNHCR vachipa kurudziro yekuti mukasanganawo nevamwe vapoteri vekune dzimwe nyika vanenge varimo imomo muZimbabwe vapeiwo rubatsiro regai timbonzwa kune mamwe madzimai vari kugara muupoteri kune dzimwe nyika vachitaura ivo nezvavari kusangana nadzo kunyika idzodzo
kunozi zvakaoma especially nechivasikana vechidiki kudai izvinezvi afacing nyaya yeabuse kana kuti unoenda pakambani uchitsvaga basa unenge uchifunga kuti maybe kambani chini Mm-hmm. Nishira pakan bani kaya we are not to offer something else. Like you could offer basare kuputa ujira na neva rumeke. Mm-hmm. Yungu inda kukambani kaya iwa usufu wakuti kumitwa nezu. Nishira pakan bani pae. Wakutanga kukuta urida jine. Kutu nulaya ulaya ulaya ulaya. Kutu wane mari. That's the only option yono fasa. Nishira kaya kuna kuchila wuna kutuko. Zimbabwe, America, waisa kwa nisa.
I'm going to go to the university. Politics.
Mm-hmm.
Akawa a victim in a circumstances politics. Kuti unawani kwa kutu shunguru za oruko nika kwa kutu urukusa potiri bato raumuda. Zukushika pa kuti nengo shitrete ni wakurawa iwe ni muri zako. Ama zako zinge zako garawodi sina kusimunguka. Saka iwo nengo uchindindo wacho wanangwa kumzindo oru kutitisawa mizu kutiva nwazi ku supporta ZANU-PF wachinda ku NDC. Ndeo ninge wa kushinangwa manjo chitereiro wachiro kubasa. Kwese kwa ninge waenda uchitereiro. Uwango watu ninge usina kustungu kafakara. Saka hindo shakata kutenditi zendichiwe ya ukumu.
Hello, Rutendo.
Kuna kusalewa ninge wa zaikuna mingi. Nya mari gacho zangu kusinga balansi, kusinga tengi. Kwa kukango teoro gepicha gopo kubate tiyala msimuru. Kansa awa, denyo watimura vama kumu kuwaka uma. Unaochika kana kufamba chaka kituwende mtaun. Mungo chungo chika oti mloko na obato wana nimba afakano wakine polisi.
Apo tuliku nzwa isu mamwe mazimai aliku ugara mnika zakasia na siya natanzwa. Aba mwavandiri muu potere imo muno mwa Amerika tika nzwa jwe mazimai maviri variku South Africa. Mumwe wechidiki achitana ngura iye kuti. Iye akaenda ku South Africa semisikana wechidiki. Achienda achinofunga uti aliku no wanaoma furuma nyoro. Ashika iko kwa aliku iye jaka nushiko sangana na jona nasi zichiri kumukachika maza. Ati paka wanikwa iye achenda kunotwaga basa. Paka shika pakambani iyo ya akanga aenda kuinterview wakatoshika wachimuza ipapo kuti basa ripano ibasa risina kutsarukana saka ndozvo ari kuti zviri kutarisana nevamwe vasikana vechidiki vamwe vari kuwanikwa vachibhinywa vaenda kunotsvaga mabasa iwaya saka ari kukurudzira iye kuti paunenge waenda kumafuruma nyoro nyatsoziva zvauri kufambira uyezve ukanga usiri kunzwisisa kuti basa rauri kunzi uite nderei siya usarambo uchenderera mberi saka ati iye pari zvino ari kubatawo mamwe mabasa ari kuitawo kuti aunganidze mari asi akatodzokera kuchikoro but ndo zvimwe zviri kutarisana nevamwewo nyanya madzimai ndo vatanga takanyanya kutarisana navo asi tambotaurawo zvakare PJ nemadzibaba vari munyika dzakasiyana siyana vari kuti iwo chiri kunyanya varwadza ndechekuti vari kusiya mhuri kumba. Ivo wani madzimai nemadzibaba vese vachiti nyaya iyo yeurefugee iri kupatsanura mhuri nyanya nekuti tinoona ava vanga vari kutaurwa neUNHCR vari kuZimbabwe vari kutongogara camp vazhinji vavo vanenge vatori nemhuri dzavo vanouya vari semhuri vobva vatopiwa sekutaura kwaita mwana akasvarwa vopiwa mabethi ipapo vowanikwa ivo vachibva vaprocesserwa zvese kunyangwe zvinhu zvakaoma hazvo muZimbabwe asi vari kunyika dzakadai seSouth Africa vari kuti chiri kunetsa ndechekuti passport office yekuZimbabwe ukaapply mapassport yekuti iwanzi kuSouth Africa unza magwaro evana semapassport nezvimwe mapassport haasi kubuda. Vari kuti ivo vamwe vakaendesa mapassport avo ndofunga tingati mwedzi 6 dzapfuura nanhasi hapana chatichabuda saka ndo zvimwe zvavari kutarisana nazvo izvozvo.
Sisi lomlaleli osecingweni ofuna kusiphathisa kuhlelo lethu siyakwamukela kuhlelo za.
Okay, asalibonani linjani balaleli lalele.
Wena ke usithinta ngocingo ungapi komhlaba?
Mina ngise United Kingdom North.
Ufuna kusiphathisela ngolwakho uhambo na kumbe olwabanye?
Hayi olwami sibili uhambo.
Nanti
tu. Nanti kusiphathisela lapho kunzima mpela. Ungakwazi ukuthi uqonde ngaphi. Uhlala kumarefugee, uphoselwa ngale langale. Uhlupheka nje ngapha uthiye lo mntwana ekhaya. Labazali ekhaya abanye baze batshona singekho impilo yangkhona yabanzima impela kodwa uNkulunkulu wangenelela sathola izincwadi kungakudalanga nje kodwa siyambonga njalo uNkulunkulu ngalokho but ubunzima bona bukhona impela ngoba uyakufanele ukuthi usebenze ngaleso sikhathi uyabuchiye abadala ekhaya labo babekhangelele kuwe kodwa uyabungakwazi ukuthi uqalisele ngathi ngoba uyabungalancwadi zokusebenza kodwa wena ama-refugee anceda because yibo ababesincedisa esikhathini esiningi yabo
khona ngapho kulezi nkamba na lapho kugcinwa khona abayabe besesendleleni yokuthi bathole amaphepha
ye zikhona inkamba lapho abantu abahlala khona kodwa kulezi nsuku ngani kunzima mbijana ngoba abantu bayanikeza uthole ukuthi bayakunikeza isikhathi esincane bakubize home office nxa bengaqeda lapho sewukhafula uthole ukuthi umuntu usehlupheka kaselandawo yokuhlala yabo so kulezi nsuku kunzima
kubangelwa yini ukuthi ube nzima kangako
sebenza manje singilabantwana abangu-2 impilo isingcono manje sengikwanisa lami ukuthi ngikhangele abasekhaya
kodwa phela lapho usesendleleni yokuthi uthole amaphepha balakho ukukuhlukumeza na kumbe bayaligcina ezindlini kumbe ezinkambeni
ukuhlukumezeka kukhona sibili mina ngabahamba bangilahlela khatshana le emaplazini okunxa usemashopu fuze uwonke 30 minutes okuhamba 30 minutes okuphenduka an hour nje uhamba ngenyawo kodwa besithi yi-local shop la sesihlala khona vele outskirts lasetawuni vele so kulobunzima mpela khona but kwezinye indawo abanye baba le nhlanhla bethole ukuphiwa izindlu but nxa bengalinika izindlu futhi izindlu zangikhona alihlali isikhathi eside bamake sure ukuthi balikhiphe ezindlini zangikhona
ye kodwa wenelisa ukuthi uthathe umntwana owamtshile ekhaya
lamanje angikwanisanga ngoba ngesikhathi ngithole izincwadi wayesekwanise 16 already
bathi ungadluli umntwana angadlulisa 16 kasamela ngabe phansi kwakho
samela ngabe phansi kwami so thwase yi-adult
hayi bamba khonapha ecingweni siyabe lokhu esixoka lapha lalaphaya Zanele Moyo she's saying she came to the United Kingdom and she went through a rigorous process of trying to get the proper papers after applying for asylum or refugee status. And she had left a kid, a child in Zimbabwe. And at that particular time, when you are in the process of getting those papers, you are not supposed to work. And at the same time, the child and the parents are also expecting something from you. So it's really, it was a difficult time. But now she has settled and she has got 2 kids.
Oh, that's, you know, congratulations. Tinemwe mtereri vatipanare. Hello, caller.
Yale,
ehe, tukuchora nani uyezve muri kupi?
Ndinozorozela kutoka ndiri kuIndiana.
Oh, yes, yes, yes. Makadii kuIndiana uko? Aiwa, tiri waditi taurewo yenyu nyaya kutipa nyaya iyi pazuva reWorld Refugee Day. Rinorevei kwamuri semudzimai asiri munyika pari zvino, ari munyika isiri yake.
Ndichiona chirongwa ichi hongu chakanaka nekuti chinorangarira chinoita kuti vanhu varangarire kuti kune vanhu vanogona kurarama vari marefugees vari mune dzimwe nyika hongu matambudziko anenge aripo vachiwanikwa but semudzimai unowana kuti iko zvinoshuwa madzimai ndo vanhu vakasinga kuti vashandire kuriritira mhuri dzavo saka matambudziko avanosangana nawo dzimwe nguva tinoti daiwo nyange munyika vanhu dzavanenge vaenda vachipotera vari daiwo hurumende dzirimo zvichirerutsirawo mitemo yavo zvikuru sei kuti zvikwanise kubatsira vanhu vari muupoteri nekuti haisi sarudzo uye hakusi kuda kuva mupoteri asi unenge uchiedza kuti urarane nekuraramisa mhuri
imi mungati zvii zvamasangana nazvo mukuuya muri muupoteri imomuno muamerica mumbonyatsotsanangura kuti vazhinji vanenge vachingoti handina mapepa chii chinenge chinzi mapepa ichi
ichokwadi asi kuti matambudziko anowanikwa sese anosiyana ndisingati dambudziko riripo nderekuti mari chinonzi mapepa ichocho malegal documents anoita kuti ugare munyika wakasununguka wakasununguka kuwana sekusei medical insurance wakasununguka kushanda wakasununguka kuita zvinhu zvose zvinokwanisika kuitwa nemunhu anenge ari mugari wemo unenge usingakwanisi izvozvo senge ukarwara hausati wakwanisa kuwana medical insurance nokuti hausati wafanira malegal papers ekubva munyika imomo zvinova zvinhu zvinokuomera hapana munhu anoziva kuti anorwara rini kati anoita dambudziko rini saka zvinhu zvakadaro zvinenge zvichishayikwa saka zvinoomera munhu anenge ari muupoteri asi tinotendawo dzimwe nguva kuti havanyatso nanotimatsipandasika asi kati ndaona vanhu vanotoita atandani kana kuti tashungurudzwa zvekurohwa ndisandakaro dzimwenguva kune vamwe vanogona kunge vaisangana nematambudziko akasiyana iniwo ndinotaura zvandinenge ndakasangana nazvo
imi makasangana nematambudziko api kuti muzoopinda muupoteri
sorry
makasanganawo nematambudziko maybe if you can switch to English what problems or what led you into deciding that you were going to leave Zimbabwe and seek refugee status?
Okay, my problem was a political situation. I was a victim of circumstances in Zimbabwe.
I do know something is wrong with your phone. If you can just either hold, there's something you're holding in and out here. So we
no, I was sleeping, so I was just waking up. Okay.
Oh, okay. Yes, Derek, all right.
All right, thank you. So the 90s on me, Madame Boudzeko, I know I need to anosiyana nenzvimbo uye ndopedza chitaura kuti matambudziko anowanikwa uri mupoteri ndeyekuti hauwani mafacilities aunofanira kuwana semunhu anorarama so ndaitaura zve kuti unenge uchida medical insurance unogona kunge une medical problem yaunenge wagara uinayo saka kana wamupoteri unenge usina access to medical ngirikiri attention nokuti hauna mari futi saka unenge une prosesi zviya unenge uchifanira kuti uite kuti ukwanise kuzowana zvese zvinokubatsira izvozvo like medical insurance saka ndati prosesi imagine ichitora long iwe unenge uchida medical ngirikiri mapirisi saka prosesi iya ichiitwa utano hwako hunenge uchitoafektika zvakare
aiwa tinotenda imbobatai makadaro tine mumwe muteereri zvakare ari panhare please hold on hello caller
no marvelous maswera sei
taswera maswera sei imi muri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura nayezo ari kukadoma
kwakadiko kadoma
kuri right chando chete
aiwa ndizvozvo ndonguva yacho tipeiwo pfungwa dzenyu sister muri kunzwa iri mudariroi
nhau yemapasipoti handiri
munogona kutaura izvozvo kana zvirizvo zvamuri kutarisana nazvo although nhasi tatiri kutarisa zvedu nyaya yeupoteri but vazhinji vari kuti ivo vari kutadza kuti vatore hama dzavo vari kusouth africa nedzimwe nzvimbo nenyaya yekuti hakuna mapasipoti asi tiudzei kwakamira sei ikoko
I think kurambidza kwavari kuita vanhu kuti vatore mapasipoti inhau yekuti vari kuti ivo havasisina pepa racho neroro rinogadzirisa mapasipoti then vari kuitira kuti vanhu vanokwanisa kutiza muno muzimbabwe vachienda kune dzimwe nyika vachinotsvaga green pastures ofuchi muno muzimbabwe zvinhu zvaomera munhu wese toextend yekuti unenge wakuti kana pamwe ndikabudawo kunze pamwe ndingararomawo zviri nani kana kuti mburi yangu ingakwanisawo kuwanawo zviri nani ofichi iwo ndo zvavasiri kuda izvozvo kozi vari kutoona kuti situesheni iri muno muka haisi kuita saka the best way kuita seikuudza vanhu kuti hanzi hakusisina mapasipoti
ofichi
kuti vave vari ipapo ivo vanhu vachona isusu vacho tisi tenge takavhuta saka pazvinhu zvakurwadza munhu wese manje zvaomera munhu wese
Aiwa, pakanaka zvapo. Saka unombofungawo here kuenda kunze kwenyika kana kuti chiise musikana wechidiki tiri kunzwa uri musikana wechidiki?
Hongu ndinofungawo sekudaro, but imwe nyaya ndinotya yekuti kana ndichinge ndaenda ikoko kwachona lese ndaenda kunze, kungave kuSouth kana kuBotswana kana kuUK, ndinenge ndisina kunyatsogara ndakasununguka sezvandiri munomu. Kufamba pamwe unongosina mapepa akakwana kuti ufambe, unongochitya kuti pamwe mapurisa, pamwe unogonawo kuurayiwa. Saka upenyu hwako ihwewo unongosiri on safe side.
Mazwi akachenjera chaizvo, tinokutenda uve nezuva rakanaka kukadoma ikoko.
Yo, imeita basi.
Bye bye. We have a young caller there, PJ. I think she was actually responding. I had an earlier program on Let's Talk where we were speaking about the issue of passports and also World Refugee Day. So she's saying from her own view, she feels that maybe, allegedly, the government is trying to stop people from going to see greener pastures. So I asked her that, okay, what about you? What's your status? Have you ever thought about it? And she said, not really. It scares her because she doesn't know what she'll do when she goes to another country and she doesn't have the correct paperwork. So very interesting view there from a young lady from Kadoma.
Yeah, very interesting. Yeah. What in Buyele who nyakungubuli se kukala abe ukuloku connecting me?
Yeah, Nkona.
Yeah, kunjan mam.
Niyapila kunjan dan.
Ah, stilile. Hey, wena ke nguyo ngo lapha ke ungasichazisela ngamafichane uDubo kumbe iprocess yangkhona yokuthi lawo yokuze uthole amaphepha kumbe ube selapha eMelika ubalekela ongabe izangadaze owazibalekela eZimbabwe.
Yeah. Wathi bona bathi entertain bathi kuthatha 3 years ukuthi uthole amaphepha, ngabe ukuthi wawuya usika iasylum. So uyakhangela ukuthi 3 years uyakuthiya abantwana, uyakuthiya abanye abantu akumele ubasupporte. So i-3 years zingakakwani khona kunzima. Kunzima, it's not easy. Kulezinto eziningi uyabe uzifuna lawe ukuzenza, kwesesikhathi uyagula ku-BP kumbe ku-diabetic medication, awukabi la maphepha ukuthi ukwanisa ukuba le medical insurance, which means imithi la okunye konke uyakuzithengela cash, which is very expensive. It still backfires ukuthi it affects you again emotionally. Always stay stressed ukuthi imali ayikwani, ngabe ukuthi ekhaya ubuyeke futhi yabo kungayenza futhi yabukeka kezinye iy'ndawo ezokuthi vele ufike eboda vele babe kumelele babe ku-trigger khonapha nokukhuluma lena siyabe sesakhe kuthisa isikhathi kumbe bayabe sizwa ukuthi kungabi ngiyabona sekuza ukuthi olina lihamba khona-ke siyeripota ukuthi ngapha sazi silenza so ngisaphotha umkazana into kade ikhuluma esithi bayayenza i-shortage, bayayicreate i-shortage engikho ukuthi akula maphepha e-passport. Njabo bayabe senzela ukuthi lingaphumi phandle, kuthiwa lingabuya ngapha libaleka libuya lihamba kwezinye iindawo lihamba siyekhuluma i-situation ukuthi imenjani. Anje uyakwazi still remember laphana kwake kwaba le problem yeZimbabwe kwacitshe i-intanethi ukuthi abantu bangakhomunikethi labantu abaphandle, libatshengisa ama-pictures ukuthi abantu bachiswa batshaya njani, bayenza ukuthi i-intanethi yacitshwa the whole country, you can imagine. So
that is shortage
in a lane. So many things that are ukuthi kwenzela ukuthi abantu bangaphumi. Njengakhulu ukuthi akula phepha lokulungisa ama-passport. So iqiniso lelo. Abantu abaphumayo bazabalutshwana, so bafuna ukuvalela abantu phakathi. Of course, ukuhlala sihlezeni lakho shiwa kuhle. Ngapha kuna-social life. It's something that is very important in our life. We go to meet with the social life. Let's get so serious. Let's get so well. Let's engage. Let's have the kuluma. It's a healthy. But then,
kumani kumi la social life. Hakula kuphindiselwa ekhaya ukuningi okuthiwa ngama deportations lawo.
Hayi. Ba nikukhathisa ukukhangela isindaba yakho. Bese isikhathi ba badinga ukubona ubabona ukuthi wena awula elinye icala owaliyezayo yini ekhaya. Ulale uyowatshela lona. Bayarefuthi befuna ukugobeya bakhona ukuthi yikho yini kodwa most of the time ngapha abaphangi zokudeporta umuntu ungabona sokudeporta uyakule case olnayo abayidingileyo then abayi-interestileyo kumbe case mbago konke no umuntu lo ule case zakhe ezidifferent kunalezi ade ezikhuluma ngapha then ngawo njalo kuyabe kufeli ngakuyikuthi lese wabaleka ekhaya ule murder case owayebalekelayo then ba-tracer babona ukuthi no umuntu lo uthi lokho kodwa isikho ekhaya bayangifuna ngendaba enje bangakudeporta nxa kunjalo ngibona ngani se
ye
kodwa angizabe ngizwa abantu abake badeporta to tell the truth
abezimbabwe.
PJ, we have another caller before we come back to just discuss what was being said right there. Hello, caller.
Hello, Maskwira.
Taskwira, Maskwira, see, go to Sora Nanuya Zemurkubi.
Kufamba chake kuti mufamba wakabata foni yako chache especially Cape Town.
Mhm.
Unapochika kufamba Muscat ni foni mwa kuna siamba because shilingi sina mira mushi. Masita tunenge chidai kwa nao makwerekweri. Upenyo ya bicha wa chwa uri pari sidimo mwakidi yangu kutakunyedu. Asikungo na mata, kungo shingo kiti togo ii kwedu kwa cho paka oma, kuna kwa cho paka oma.
Mm-hmm.
Atina shoku ito. Kata ya haa, shaka oma.
Makasi ya vanere kumusha uyezwe shuriku yendeka ire kuyeza kuchengeta vana kumusha neema basa muru kubata iku.
Ah, iko shina tushawe mana asho, kwangu tambiro ya uyo yo, nungo pindira wanoenza kumusha, iku nika mpesiri kata mba mta pekishongu. Kwa 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 fikiri.
Mm-hmm.
Kwa shima pasa hacho, ano meka, siku wana. Kwa wanu wajinji wa wari jesari tuwewe, ndo wano shungu pindira wangu, pindanane masucho shinji wa wajinji, hindi ya ntwari meo hindi patari. Wajangu kwa mingari jesari.
Aiwa mashoko makuku tutunokutenda icha izvo sisi rutendo muve nezuva rakanaka uyezve happy refugee day.
Okay, thank you murare zvakanaka.
Aiwa nemiwo kwamuri ikoko ndirikunzwa kuti nemumwe kola hello kola.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Kara na omya simiri ku Cape Town mushandavuya.
Taura itinzwi tanzwa nasisi vari kubva pana pa kuti ku Cape Town uko hakuna kumira mushe. Vari kutaura kuti pane mamwe ma agency re anopa vanhu mabasa asi anenge achitotaura kuti kana uri mudzimai woshanda mumba usina kupfeka ameno titaurei kuti kwakamira sei ku Cape Town.
Sei zvangu ndanzvati ndasangana nazvo kutongonzwawo kuti ndozvine zvichiitika uchionawo mamwe mavhidhiyo evanhu vanenge vachipostwa mumaindaneti vakadaro dzidzanga achitsvaga basa asi azosiya pakuti azosiya pakurepwa nevarungu vachena zvichingodarodaro kuti ndingati ndasangana nazvo chaizvaizvo kuyakuya handisati asi marisk akadaro anowanika muCape Town nekuti unongoziva kuti Cape Town ine nzvimbo inonzi Kailisha. Kailisha inozivikanwa nembiri kuti ndoyoyaida kumira mushe.
Saka imi maka
mira zvangu inini kuri nani zvako.
Ehe, muri kubata mabasa api ikoko Cape Town kwamuri uyezve makaenda rini?
Muno mundakapinda 2012. Basa randoita inini pekutanga ndakatangawo ndichingoitawo referesi rimwe rayo rinoti kwangudedzewo kwokuvagauka mudedzewo kumagadheni. Chingodaro bati basa rangu randava kuita ezvinoizvi ndinodhiraivha ndinoshanda pakambani inoita zvegasi. Nechengesa maworlding equipment ndiwo kakambani pandoshanda since 2014 and up to now ndiwo kambani yandoshandira iyoyo. Ndi hangu kambani yandinayo aiwa ikambani iri nani zvayo haisi kambani yakaomaere.
Kupamanye
varungu vacho tinonziwa nanawo.
Panyaya iyoyi yekunzi vapoteri munobatwa sei ikoko kwamuruku uyezve nyaya yemapepa nezvimwe zvakadaro noti vazhinji vanga vari kuchema chema vachitsi kwese kwaunofamba unenge uchimbonzi tiratidze mapepa ako kuti wakamira sei.
Muno muCape Town ndingangoti kuCape Town ndokune maforeigners akati wandei kuri nani kupinda munana Joburg munana Bloemfontein nemunana Pretoria. Muno muCape Town ndofokera mawinanesa ndekutiwe kuti vati vabate vanhu kuno Cape Town vanoruza mari yakawanda yekutakura vanhu vaya vaya vovaendesa kurindela. Nekurindera ndokune refugee camp hombe inochengetewa vanhu vanenge vabatwa vaya vaya handimunoona. Zvinomboitiwo pano nepapo pano nepapo asi kuno Cape Town hazvina kunyanya kuita sezvinoita munana Joburg mutown mudinana mutown town ndinga kuti mutown town muCape Town munhu womo anomboti vakamboreja reja zvomboti zvii zvombonyarara anomuona. Kunoku kwatiri kunoku tingatonetsa inhau yembavha netoitoi inomboitwa yayo kuti vakaita toitoi vanhu vemunomu kunyanya maSomalia ndo anonyanya kutagetwa vachipaza mashopu emaSomalia vachitora zvinhu zvavo zvese zviya zvavanenge vachitengesa zviya vo vatinotonyanya kunzwira tichi maSomalia nekuti inenge zvisina kuvamirira kuche kwangu tanga toito ichedi vanenge vakutobatira hana maoko nekuti ndo vanenge vari kuinge.
Aiwa pakanaka muve nezuva rakanaka. kwa muriko koko Cape Town.
Nakuti ndai andi tangomsara kuti china chemadzimai chinokwira euro murara naka nake china kana chemadzimai ana mai tinongova tenda nekuti zvara kwavakaita nekuzvarira kwavanodikiro vana.
Aiwa, magona chokwadi china chemadzimai tinokutenda kunge manga muri pachina chemadzimai. PJ.
So you heard that if we are hearing from our call, I mean there were two callers before him, there was one lady who said Rutendo. She has been in South Africa, she started off in Cape Town, and she said that she then moved to Johannesburg. And like I was telling this gentleman who just left the phone that, you know, she was saying that while she was in Cape Town when she had just come from Zimbabwe, trying to get a job was very difficult because she said some of the demands, like the young woman who was in the previous tape we played, were really, she couldn't take it, where people were demanding her to work while naked and things like that. So those are some of the issues that women refugees, issues of abuse that they are facing in some of the places where they have gone to in some countries. Over to you.
Yeah. There is no social life when you are a refugee or when you have settled in another country because you don't have the support of the social support of the extended family, for instance, and all those things. Lapho ke sizwe owesintwana akade khuluma owesifazana akade khuluma esithi ese South Africa esithi yena yena ke waqala waya kwele e Cape Town edolobheni le Cape Town kulapho ke afika adibana lenhlupho ezithize njengowesifazana wathola ukuthi wayithola imsebenzi eyokuthi babe sithi abaqhatshi babe sithi kumele ubuye uzosebenza endlini kodwa ke ungagqokanga izembatho owamzimela kakhulu wacina ke sesithi hayi lokho angaze kakukwanise wacina ke esethuthela eGoli kulase Cape Town kodwa ke omunye owesilisa okhulumile ngemva kwakhe uthena naye yena ngokwakhe kakahlangani lakho ababazwelayo kakhulu yilabo abadabuka kwele Somalia ababale kuzitolo kwabo okungama tuck shop okuningi lamabhizimusi abo yibo abavame ukuhlaselwa ngempili yokuhlasana ngemihlobo eye xenophobia. Angile themba lokuba usise khona mamoyo zanele ecingweni.
Yebo, ngikhona.
Wena ke awuzange udibane lohlupho lolo olukubela ukukhulunywa nguntombazana akade seSouth Africa olokuthi nxa lapho usudinga imisebenzi ulakho ukudibana labanye akucela ucansi kumbe bakucele ezinye izinto ezingavamanga ezingafanelanga?
Ngake ngadibana lakho.
Mine
kwakungumuntu umuntu wasekhaya wayele agency yakhe, so I think wayethatha advantage ngobuye umuntu abekwazi i-situation yakho ukuthi injani. And ngake ngasebenza futhi lapho engaqala ukwenza khona i-care. Umunye ubhuti wasekhaya futhi engangimsebenzela laye la manje sangikoloda over £2,000 yabe kunika umuntu akunikeza £100 ngeviki uthole ukuthi usebenze 7 days 12 hours a shift so a day so khona kunzima mpela liqiniso khona lokho abakutshoyo esinye isikhathi uyadibana lakho mpela ungaba yisithutha uvumele isituation esekhaya ugcina usenza khona lokhu umuntu yena abefuna ukuthi kwenze. Ngiphinde ngithi kulokho kwe-medical lokhu zeni ndingaphathi ne-UK hayi sibe sile nhlanhla because babe sikhangela mpela sibe singakahlangani nayo ukuthi nxa uyi-refugee ulala ilungelo lokuthi khona uyarejista ku-GP uyakwanisa ukuhamba esilongu sase under ilokhu zeni i-refugee yena le bengakakukhikhi out uyahamba mara esibhedlela udokotela uthatha i-medication oyithathayo.
Yeah. La lapho lapho usalungiselwa amaphepha angkhona bangaka kujeli ukuthi umele uphindele ekhaya kumbe sebe yalile isicelo sakho sokuba isiphepheli babe beloko bekuncedisa.
Yeah, babe lokho bekuncedisa.
Mhm.
Eh, babe lokho bekuncedisa.
Hayi.
Sesingakabi nelesipho linjalo kodwa.
Yeah. Mhm. Siyabonga kakhulu ukuba lathi kuhlelo lwethu lalamhlanje usiphathisile kakhulu ngoba usichazisele udaba lwakho lohambo lwakho owalwenzayo khona ngapho. Silethemba lokuthi ngelinye lelilanga uzawenelisa ukuthi uthathe umntwana owamchiya ekhaya. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga lathi. Mm-hmm.
Would like to also welcome some of those that are live streaming on all our three Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. Pa VOA Shona to Chingamiza, Varipo Parijino, Tukona Chipo Maiti. Anzi, I'm watching you from Cape Town, Martin Tamburai, Matamba Nadzo. Anzi, hi, thank you, Vanasi, see, job well done. Aye, watinotenda ukwa muri koko. Knowledge Gowns, Saul Aripano, na John Brown, and Knowledge. Hello everybody, I'm watching you from Benoni in Gauteng, Tandiwe Gumbo. And evening, I'm watching you from Johannesburg in Njanji. Nicholas, and tunokufonerai, toita seko, kutitipinde mshurungwa, munonyora namba zenyu, isu stokufonerai. Oni asinzuwai, think of a pinda mshurungwa, Siboni Lizwe, Msi Pampala, arguti hai. Hai kwa muriwo, ameno PJ, kutimine varipo ilipala stream, tungova chingamiza. Sezvo tichivatenda vese vanenge vainesipo pano.
Yes, labo akade lokhu besibukele lapha enkundleni yebulenjini yeFacebook kukhasini lethu eleVOA Ndebele. Slow Clemens Mzola Dube othi ladies hi, hi back. Usikhumbuzo Mlalazi kuthiwa akulalinye ibizo yini, is there no other name you may use rather than these refugees of Zimbabwe? Angwazi ukuthi nanana singababiza sithini. Kuthiwa sisemhlabeni mdakathixo bhayana, yilo ibizo lideleli. Uthi amaZimbabwe akasewona ama-refugees, hamba eGoli. Kule 90% Zimbabweans sesibaningi kulaba sekhaya. Sebeyazisola lakho ukuthi why bebaleka baya eZimbabwe belanda kuba isibonda eZimbabwe. Mnangagwa uyehlulekile totally, yes. We know RMG Mgabe wachiya umonakalo omkhulu oyisithatha 25 years. Uzasithatha after 25 years ukuthi siwulungisise. UPamela Khumalo uthi salibonani maZimbabwe. Onesisa Dube uthi litshona njani emsakazweni, hayi sitshonile. Lisilethemba lokuba la utshone kahle. U-Austin Ncube othi silalele, angikwazi ukuthi Austin ye wena ulalele ungapi, kodwa siyabonga ngokulalela la ngokubukela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asiyihluzeni bomama lapho-ke besikhangela khona ilanga lokuqakathekiswa kokuphathwa kuhle kwabalabo abayiziphepheli kwamanye amazwe, i-World Refugee Day.
Mm-hmm. Pana Jacob St. Van Fish Hansa Lo Maskwera Sei. Isu taswira zvakanaka pazuva iro, sekutaura kwanga kuri kuita PJ. Izuva revapoteri kana kuti World Refugee Day apo riri kurangarirwa pasi rose nhasi. Uyezve munyika tiri kunzwa kuti hurumende yati iyo ichange ichirangarira zuva iri musi wa 7 mwedzi unouya. Genius Ncube ari kuti iye vanhu vari kutambura vazhinji vaakugara mumabridge. Ruzhinji dzave mbavha, ari kutaura kune dzimwe nyika, ndofunga kwakadai seSouth Africa nekumwewo. Disciple Gilmo Madanira ari kuti linjani sisi Jeremiah.
Yapila runjani.
Saka tinotenda vese vanga vari palive feed yedu, uyezve tinotendavo vakwanisa kunge vari pachirongwa vapinda vari vanyarikani. Tinotenda tambotaura naBeki Zela angari chitori mushure ari muno muIndiana muAmerica, angari kutaura PJ. She was actually explaining, you know, some of the processes that she's going through to get her paperwork, but we would like to say to all those that are living as refugees, whether wherever you are, please, happy International Refugee Day. I'm Marvelous Mplanganya here in Washington.
Mina Praxis is Jeremiah City, Libe, Lelanga, Elise, Libe Lutom, Obuchi, Stivan Angelo, Libe Lisa. We'll be right back.